Manager Wema Warriors va Wellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti Captain wechikwata ichi Knowledge Musona nevamwe vari kusvika muGhana nhasi.
Mukomana achatanga kusvika kuGhana ndi Knowledge Musona achasvika nhasi. Vazhinji vachasvika mangwana. Vari kubva kuZimbabwe technical team na Raman Kutsanzira, Masha Munetsu akabva kuFrance akasvika pa weekend muZimbabwe tichasimuka naye na Kelvin Madzongwe ndo vachananga kuGhana mangwana nechipiri tichisvika musi iwoyo nechipiri zvakare.
Mutambi achapedzisira kupinda mukamba ndiTeenage Adebe anotambira Houston Dynamo kuAmerica oyo achabatana nevamwe nechina. Aimbove murairidzi wema Young Warriors Lloyd Tugove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha.
Unhu hwawo ndewekuti kana ari pamusha dzimonguva vanotatarika, saka vanokwanisa kushamiswa neZimbabwe nekuti havanyatoiziya. Ndinovimba kuti tinokwanisa kukunda.
Mubati wepagedhe wemaWarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira.
Vari kugara vachingotaura nesu and vari kuti motivation every day, vari kutaura nesu pamafoni zvese chichi, and tiri kuona even nekusapota kwavari kuita pamasocial medias zvinotipawo confidence kuti tipushe tiwafadze.
Ghana seZimbabwe yakadzinga murayiridzi wayo Charles Akuno ndokudoma Milovan Rajevic wekuSerbia. Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace na Mohamed Kudus weAjax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo miviri. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mana ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Chikwata chimwe chete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.